Manerakha nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 22-2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rodaidzira musangano wechimbi-chimbi weTNF sezvo mitengo yezvinhu yoramba ichiita chamuramba mhuru.
Vakasungwa vakarohwa nemapurisa vachirohwa nemabaton speed. Kechipiri havana kupuhwa kodzero dzavo dzekutaurira hama dzavo kana magweta avo. Isuwo patakazongonzwawo nemashoko kuti pane vanhu vasungwa vakasungwa vari kuma34 takabva taendako vachibva vatanga kutidza kuti aivo vanhu vanga vachinwa doro paruzhinji.
MDC yochema-chema kuti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa. Muimbi Joseph Shawalala akavamba chikwata cheLady Smith Black Mambazo oradzikwa kuSouth Africa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reMDC riri kuchema-chema richiti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vanhu 41 vakambosungwa mazuva mashoma adarika kunyanya vatsigiri veMDC uye vamwe vadzidzi vanomwe vechikoro cheAlan Wilson vachinzi vange varatidzira zvisiri pamutemo. Vamwe vakasungwa vanosanganisira vamakomborero haruzivishe vaive mutungamiri wesangano revadzidzi reZinasu avo vamiswa pamberi pedare nhasi naAlan Moyo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Kuti tinzwe zvaitika tabata gweta ravo vaInnocent Gonese vanoona nezvemutemo muMDC.
Zvaitika ndezvekuti taenda kudare zuva ranhasi tabhatapawo maonero emasubmissions pachirungu kuti chekutanga vakambunikidzwa kodzero dzavo pavakasungwa vakarohwa nemapurisa vachirohwa nemabaton speed. Kechipiri havana kupuhwa kodzero dzavo dzekutaurira hama dzavo kana magweta avo. Isuwo patakazongonzwawo nemashoko kuti pane vanhu vasungwa vakasungwa vari kuma34 takabva taendako vachibva vatanga kutidza kuti aivo vanhu vanga vachinwa doro paruzhinji asi vanga vari mugusiri nevanga vari kudya. Kechipiri paka pasina kana umbowo hwekuti pane akanga akabatwa aine doro kuti vakazosandirwa nyaya vakati aiwa vanhu ava vakapara mhosva yekuti musi wechitatu vanga vari pademonstration yanga ichinzi yakaitwa asi vanga vasingachaiti demonstration vanga vakuti vakaungana vachida kuita zveuezha nemhirizhonga munyika. Saisazotaura kudare kuti chekutanga ndechekuti zvekutaurwa hazvina nematuro ndezvekupenga asi zvisinei hazvo tinokumbira kuti vabhadhare mari yechibatiso.
Saka pakupera kwenyaya iyi nhasi dare rati chinyi nenyaya iyoyi?
Dare razoteerera ava vanga vakamirira hurumende nezvare Patience Jumisaro hapana zvinomusoro zvaataura tazongokatyamadzwa nedare razoti aiwa tichipai mitemo yamanga muchitaura anekesi yakaita seag zesazipiri tikabva tativapa ndandine gwaro racho pandiri ipapo tavapa tikanzaiwa chiuya mtemo vhoro. kupai chitongo chekuti dzine ndagura kuti badzara mari yechibatisi here vachibvakumba kana kuti kwete nemafambiro aita nyaya yezuva ranhasi. Saka mumwe wacho achapiwa musi wechivi inovhero by 10 o'clock ivo vazoitiona 32 vachange vachizopa chitongo chavo.
Gweta vaInnocent Gonese vanoona nezvemutemo muMDC vange vari parunhare kwaMutare. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti panofanira kuitwa musangano wechimbi chimbi weTNF kuzeya nyaya yemitengo yezvinhu yoramba yoita chamuramba mhuru. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota revashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati vange vachangopinda munyika kubva kuAmerica nekudaro vange vachida kumbotura befu. Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vati vange vakabatikana vakati tigozovafonera. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo.
Vashandi tiri kutorwadziwa nezvaitika mazuva apfuura. Taifungidzira kuti bhondi retu richamira rakadaro rakastabiliza kana kuti mitengo icharamba iri pairi yange iri sezvo masalaries haasi kukwira. Asi zvataona mazuva apfuura zvatisiya tiri panguva yakaoma isusu vashandi. Vashandi vakawanda vari kutonetsekana kuenda kuvasa chaiko. Makombi akutotransporta kutotora mari yese iripo. Taona zvupiko yacho isingakwanisi kuwanika ndiyo yakachipa.
Ii nyaya dzamunotarisira kusimudza here kuTNF idzi zvakare?
Patinodzokera kuTNF chatoraisa nyaya iyoyo yekuti vemabhizinesi haisi vanhu vanotovimbika. Taitaura svondo rapera kuti tinofanira kumaintaina maprices aripo, tistabilize exchange rate, asi hati haisiri zvationa on the ground.
Saka mumwe musangano uchazoitwa rini weTNF?
Tichatokumbira kuti uitiwe because TNF chaiyo inoti inopagore inotaura musangano inosvika mina. Saka asi hapana zvinorambidza kuti kuite maimagine.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya huye achiti pachirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Rutendo Caroline Makamate, avo vane sangano ravo rinonzi Rutendo Hope Foundation vari muno muAmerica kuDallas, Texas. Muzvare Rutendo vanobatsira madzimai nevanasikana vanenge vatarisana nezvimhinga mpinyi nyanya avo vanenge vasati vawanikwa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Rutendo. Mungatitsananguriro kuti makafunga sei kuti mutange sangano renyu reRutendo Hope Foundation?
Organization yangu iri inspired by life yangu inini. What inspired me kuti nditange, it's the things that I've gone through inini muupenyu wangu. It's a single mother, ndine vana vatatu. I've raised my children, ndisina murume. I was married before and it didn't work out. Ndichiri mwana mudiki stereki. Zvinhu zvandaisangana nazvo inini mukukura nemukuchengeta vangu vana as well. Ndozvinhu zvakazondi-inspire kuti nditangewo Charity Foundation so that I can also help vachateverawo nevanenge vangoitawo the you know the same route andinenge ndatora mupenyu to just throw a lifeline and tell them kuti no you know you're not alone you know there's still help out there and there's still hope out there hence the name Rutendo Hope Foundation because tinodakupa vanhu hope inobatika ndinoda kuti at least inspire other young girls there that know kuti mupenyu havo they probably took a wrong turn somewhere but they're trying to make it right and do the right thing mukurarama kwavo nemukuchengeta vana vavo as well so organization yangu focuses mainly on single mothers vari widowed vakashaikirwa shirikadzi nevakango impregnant vari ma teenagers nevakaramba nawo nevarume vavo vari separated as well so it's mostly focused on single mothers
mungatipo nhoroondo yezvakaitika kwamuri kuti muzowanikwa muchitanga sangano iri here
ndine musi wakarara vana vangu nenzara my three children ndiriko kuZimbabwe ndashaiwa kana dhora ende nezvandakaita nyangwe ndikafamba paroad ndichudza vanhu kuti mufunge ndipewo dhora vanhu vanondinyima ndinotaura kuti makamati takaumirwa takaumirwa nemachenero wakaita haungandudzo utaona mari iwe but ndandisina mari musiwo and I went home ndaigara mutown my avenue which is why I know for sure munhukadzi akashayiwa akapererwa mari unotaura kuti ndonorara nani andibhadhare ndichenge chikafu mumba mangu vana vangu vacho that day I went home ndikanoti mwari I don't want to defile myself position yandiri ndogara mumaavenue pokuti ndikadzika downstairs hazvinditoreri 2 minutes ndiwana dhara rinongo mota dzongomira usina umbodzikumbira ndobva ndainani kanopa vana vangu maglazi emvura yekumwa kati vasikana ngatimbomwai mvura tomorrow is another day I will start makuseni kuitsvaga mari yechikafu mangwana makuseni mamusina mumba mangu same chose chekubata but mudiki uyu akachema zvekuti pamaflats pedu unoita munhu anogogodza achitaura kuti hazi vana venyu vanenge vachingochema vachiti nyaudza usiku torara sei toda kurara ndine client yangu iriko nawo basa mwana wako angorara usiku wese and then inini wacho ndinobva ndatanga kuchema kuti you have no idea why my child is crying saka ndanokerwa dhonje haiwa kurumidza kunyaradidza mwana wako mhani unoti nyaudza torara sei pamaflats panapa hamumo here mumba muri kuignoa mwana achichema what ndobva ndatanga inini wacho nakuchema ndikati mwarika nhasi ndinoda kuita chitsidzo kwamuri I want to ask that you give me enough every day for my children whatever excess I have I will give it back to you ndobva ndakazonyuka mangwana akuseni ndichibva ndadecida kuti regai nditange mari yendege visa rangu rekuamerica richiri halidene kuamerica ndinoshanda ndobva ndauya kunoko vanhu vakawanda vachombonizisezvo so ndikavaudza kuti account balance yangu inogona kutoita $20 ndigototadza kurowa nehana but ndakaudza mwari ndikagona kuendesa school fees nerent nemauniform nemagrocery evana excess I promised it to God ndikaendesa kucharity foundation yangu
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Rutendo Caroline Makamate vesangano reRutendo Hope Foundation kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Notenda Marvelous. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuNevada kumawirira kweAmerica vari kuvhota nhasi musarudzo dzebato remadhemokrats dzekutsvaga achamirira bato iri musarudzo dzemunambudzi achikwikwidzana nemutungamiri wenyika akamirira bato remarepublicans vaDonald Trump. Dunhu iri nderechitatu kuita sarudzo mushure medzvakaitwa kuIowa nekuNew Hampshire. Vamwe vapoteri vokuEthiopia vange vari muKenya vazvipira kudzokera kumusha nhasi. Zvizvarwa zveEthiopia 96 zvakatakurwa nendege kubva kukamba yevapoteri yeKakuma mushure mokupedza makore 12 zvisina kudzokera kumusha. Bazi reUnited Nations rinoona nezvavapoteri ndiro rabatsira vanhu ava. Iko zvino tochienda kujayaguru Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvegakava rakanga rasimudzwa nekukwizwa kwemari dzekuripira bvunzo dzeO-level neA-level. Izvo zvakazoita kuti hurumende inge ichidzosera mari payakanga iri muna 2015 mushure mekunge vabereki pamwe nevarairidzi varamba kutambira mari itsva dzakanga dzanzi dzinge dzichibhadharwa. Muhurukuro yedu tabata mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Dr. Takawafira Joe. Vane sangano rakanga riri pamberi mukuramba kutambira mari itsva dzebvunzo idzi. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu Dr. Joe.
Tinotenda uyezve basa guru ramunoita kuzivisa vana veZimbabwe zvizhinji zvinoitika zvikuru sei muEducation System.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Nhasi wazvou tati timbokurukura pamusoro penyaya yanga ichipisa zvakanyanya yebvunzo dzeO-level neA-level. Takaona hurumende yanga yakwidza mari idzo dzasi nekunyunyuta kwakaitika vanhu vachishoropodza urongwa ihwohwo. Makatambira sei zvakazoitwa nehurumende?
Zvakaitwa nehurumende zvinhu zvakanaka nokuti bvunzo idzi dzinofanira kuti dzinyorwe nevana vanobva kuvapfumi nevarombo. Saka pakurerutsa mutoro wokuti vana vanyore, hurumende yakaita zvakanaka. Ndo zvayaifanira kugara yaita yakonsalta isati yambowalawa zvimfe kuti ikwidze maexamination fees. Saka izvozvo takazvitambira mune zvakanaka.
Asika vazhou, vamwe vari kuti zvinodzikisa zvinozobuda mudzidzo iyo zvokuti mari dzinenge dzichiripirwa kubvunzo dzinenge dziri shoma. Munotii nazvo izvozvo?
Ayo mateya ane vanhu vasinganyanyisi kuziva kuti zvimfeki inooperata sei. Zvimfeki inototohwawo mari kubva pabhajeti renyika. Saka kana bhajeti renyika rapa mari shoma, vekuzvimfeki vanofanira kuenda vachitarisa expenditure yavo kuti yakakura sei kuti vawedzerwe mari. Takara tinoziva kuti kunoita masupplementary budget, wopihwa mari inobva kuhomwe yehurumende pane kuda kuomesera vana vevarombo. Nokuti kana tikakwidza zvakanyanya zvavanga vaita izvi, zvinongoreva pachirungu kuti education will become a preserve of the rich. Varombo havotadza kuti vana vavo vaendewo kuchikoro, pachaita high drop out rate. Saka zviri zvemari yokurana zvimfeki inobva kuhomwe yenyika, ndiko kwavanofanira kuenda vachichema kwavamutirimiwe vowedzerwa mari. Inobva kumacandidates inofanira kungovawo inonzi pachirungu nominal fee yokungoti haungazongononyorewo mahara. Pari kune dzimwe nyika kune vana vanotonyora mahara bvunzo idzedzi, nokuti education inenge ichinzi the right, haisi privilege. Saka tikazoidhurisa zvisapa kuti vana vanobva kumafamilies kana kuti vana vavarombo vasaenda kuchikoro, vavapfumi vachienda kuchikoro. Saka iro idanho rehurumende rekuona kuti mari dzokurana maexamination, public examination dziripo.
Saka iyo nyaya yekudzikiswa kwemari iyi haizobatawo here varayiridzi vanenge vachizomaka bvunzo idzi?
Haifani kubata varayiridzi nokuti zvimfeki painoenda kubhajeti ichida kupiwa bhajeti kunyika inenge yakafanira kuisa nemari dzinopiwawo nevanozomaka kuti hurumende igare yavapa mari yakawanda. Mari inobhadha kana vana vechikoro haisi yekuti izobhadhara vanozomaka. Iyi ndeyekungotiwo zvikwanisa kungorana maexamination atakurwewo achibva pazvikoro achienda kuzimfeti. Iyo yekunomaka nekuprocesa maexamination inobva kuhomwe yenyika. Saka hatifungi kuti zimfeti inofanira kunge ichizopa vanhu vanozomaka mari shoma. Infacti ndo hondo yedu yechipiri kwaitoenda kuti zimfeti igare yagadzirira izazotiudza pekupedzisira kuti haina kupiwa mari nehurumende. Ngaigare yainokumbira imwe mari kana ichiuya youya panoitwa supplementary budget ipapo. Nyika o ichiziva kuti donzo iri rokurana maexamination riri important kuti maexamination edu aramba ari credible and achirespectwa munyika dzese. Saka inofanira kunge ine mari yakawanda yokurana maexamination edu. And hationi zvokuti maexamination angadhura nokuti tainyanya kudhura kunopurindisa maexamination tichinonyoresa kumwe kunana London. Zvino zvatakalocaliza isaikwanisa kutombobhadhara kunze kwenyika hazvifaniri kunge zvichitidhurira.
Aiwa maita basa Dr. Joe nekuwa nanguwa ya utawara onesu.
Tinotenda.
Mangama katerera kumutungamiri wesangano revara irizire PTUZ Dr. Takawafira Joe mchirongwa chedu upenyu wedu. Umotino tarisa uratino sangana na jomu upenyu. Anakuweneka ene mufaro njini wenyu Jonga Kandemiri West Studio 7 ndiri mu Washington DC.
Tenda Jonga Kandemiri.
Vatereri, musa kanganwe kuterera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisa anoti 909 AM 6175 ne 9825 kilohertz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
Makaterera kustudio 7 tiri kutefenyura tiri ku Washington DC.
Tina sinavanda twa navana nela
avashavete
oi vola babantwana vana ndema
avashavete
oi sinala
muimbi aive nemukurumbira pasirose Joseph Shabalala uyo akavamba chikwata cheLady Smith Black Mambazo anatipa South Africa nasi kuStudyville KwaZulu Natal. Shabalala akashaya musi wa 11 kukadzi mushure mekurwara kwenguva yakareba. Vamwe vaenda kurufu rwake vanosanganisira mutungamiriri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa. Chikwata cheMuzimbabwe cheIndosagusa The Morning Star chake chichimbawo parufu urwu. Shabalala akamboimbawo na mshakavu Oliver Mtukudzi uye na Paul Simon weku America.
Usizi, usizi, usizi chinga kusina. Usizi mtavini ma, ulele mama.
Usizi chinga kusina.
Sizwe mathu
ubasiyeluswa yezintina kuzina
ntwana kaNkuluNkulu madoda
sizwe
sizwe mama
sizintina kuzina
abantwana bancana bahlale
sizwe
mama
sizintina kuzina
soyimvana bavana
sizintina
kuzina
sizintina kuzina
soyimvana
madoda
bo
sizwe
mama
sizwe chinga kusina sizwe sizwe
yanambi
sizwe chinga kusina
yanambi talolo tando mama
sizwe sizwe chinga kusina
ngobanja
sizwe
umase sihlele
yebo sizwe chinga kusina
sesibona manqele sizwe zakho
sizwe
mama
sizwe chinga kusina
Hi mama
sizwe chinga kusina
bavana bancana
Shakavu Joseph Chavalala ne Ladysmith Black Mambazo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rodaidzira musangano wechimbi-chimbi weTNF sezvo mitengo yezvinhu yoramba ichiita chamuramba muru. MDC yochema-chema kuti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa. Muimbi Joseph Shabalala akavamba chikwata cheLadysmith Black Mambazo oradzikwa kuSouth Africa nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku isikati senda bako VOA Ndebele.